mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 25 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko aPresident Cyril Ramaphosa pachisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nekugara kuAmerica nekuCanada anga ari ekuvatenda nekuvakorokodetsa kwavakaita.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuNew York kudzoka kumusha kubva kumusangano weUnited Nations General Assembly.
Uyu musangano isati mambomunzwa nezvavo kutonzwa nezvazvo iko zvino kuti kwa kune musangano wemabusinessmen and zvakadaro.
Asi vebato rinopikisa vanoti havana chinobuda chavanoona kuseri kwemisangano yakaitwa navaMnangagwa kuNew York. Muimbi wekuZimbabwe Tamimoyo okokwa kuzoridza kumutambo weElevate unoitwa nameya wedunhu reAtlanta muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika munyika nhasi kubva kurwendo rwavo rwekuNew York kwavakanga vachishanya kumusangano weUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa vakaita misangano yakasiyana-siyana. Mumwe yemisangano yavakaita ndewe nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reNorth America nevamwe vanonzi ndevemabhizimisi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata imwe nengo yeZANU-PF yakapindawo mumusangano wakaitwa navaMnangagwa uyu vaJones Masara kuti tinzwe zvizhinji.
Mashoko aPresident Cyril Ramaphosa pachisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nekugara kuAmerica nekuCanada anga ari ekuvatenda nekuvakorokodetsa kwavakaita, nokuti zvizvarwa izvi zvakanga zvine udokwa dokwa kusangana naPresident kuti vakorokodedze President nekuhwina maelections kwavakaita kuZimbabwe nekutaura mashoko ekuvasimbisa kuti ivo vanofara neutungamiriro hwaMnangagwa, vanosapota vaMnangagwa. Vakabva vawedzera makorokoto avo nechipo chemombe chavakati President takupai mombe seCanada neAmerica diaspora kuti iritsiru izoberekawo vanomwa mukakawo vachiwana mukaka ivo President vachizoshandisa havo mombe iyoyo zvavanoda. Saka anga ari mashoko ekutenda, uye ari mashoko yaPresident ekuzivisa zvizvarwa zvekuZimbabwe mamwe mabasa ariwa naPresident kumusha angave asingazivikanwi nevamwe vari ku diaspora.
Mungapere muenzaniso vaMusara zvamuri kuti vakabata izvi?
Somuenzaniso kuti kuZimbabwe zvara kusisina, nokuti vaMnangagwa vakaunza chirongwa chipfumvudza vari kuvaka madhamu mairrigation kuti chikamu chisaneseka. Saka tane makore matatu tisina zvara muZimbabwe. Vakataura kuti budiriro rikitika migwagwa iri kugadzirwa yakaita senge Harare Masvingo Road.
Imiwo semumwe akanga ari muwo mumusangano uyu vakauya vachizoteerera vayakatambiranawo sei nemashoko emutungamiri wenyika?
Vakafara zvisingaiti. Vakafara boka iri ranga rine vakuru vatingati zvizvagwa zveZimbabwe nevamwe vakazvarirwa kuCanada nevakazvarirwa kuAmerica vatingati vana vechidiki vakazvarirwa kunze, asi vachitarisa kuti vane chido chekuramba vachizvitima Zimbabweans. Saka vakafara vakuru nevadiki kusangana naPresident nekuti vanga vachipemberera kuti hatinofara nekuhwina kwakaita President.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti pane vakakwanisa kuuya paingodeedzwa vanotsigira bato reZANU-PF here, kana kuti wakanga uri musangano waibata munhu wese zvake anobva kuZimbabwe?
Nokuti President ndiPresident wemunhu wese weZimbabwe, saka vanga vakasununguka kusangana nevese vaida kusangana navo zvisina kutarisa kuti ibato ripi, nokuti pavave saPresident ndiPresident wemaZimbabweans ese. Kwese kwese kwavanoenda vanozama kuti vaone vose vanenge vachida kuvaona.
Nengo yebato reZANU-PF vaJones Masara vange vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabata ogweta rinorwira kodzero dzevano vakarerekera kubato rinopikisa RCCC vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo
Auyu msangano isa nambu mwunzo wane zwa o kuto mwunzo wana nezwa zwa hiko zino kutikuwa kune msangano wema businessmeni ende zwa kadaro apana patika wana kana kuadvertise wa kana muziviti wose kuno kutiaspora kutaiwa president naunga chao ya kisangana ni wane uku Zimbabwe ndino wana zen kutiku da maybe yanga yere meeting ye chakutieva nuwe weza NPF kuta sekungu ya ingozi kamwane wanezanu pia kuchetu
aso pano famba mtungamiri wenyika ajinza ano sangana nezi zwaru wa zwe Zimbabwe panange paine rusa rura ere ala fani rungu sangana ne munu wese ere
awa izu zwa gara chiko taura kuti kana dai izu zwa zwa kaku Zimbabwe so kuti president wanga chinzi president wenyika Zimbabwe wanufu wakua chisiana naso hakuna kutizano PF kwa watirimwe bato kana muna president umunu wese saka so kuti kana pachitwa kana uti hiyo hiyo atikati magathering zanaka chinzi anda kubatira nyika kwa watada kubatira economy tichuona kuti zunzuita sine zunetwa mchu wande zunzunoto chamisa kuti chinangwa chacho ndecho kubatira nyika ere kana kuti kungu upanana mkana vali mwumzadu PF mwumu
kurukunzi pane mkano kutuo zichemo zinewa anawe Zimbabwe vali munu kunyanya ove bato renyu zine nzira ere kuti zvisvike uku kuvakuruve nyika ikokoko kana misangano yavanoita munomu yacho ichinzvenga nzvenga kudai
aiwa pato rinamukana and isona singe kuti kuvaka nyika chaiko chaiko hurumende yavamunangagwa ndione singe ine chinangwa chaizvozvo nokuti nyika ivakuinde kuita kuwedzera yatikati pachirungu polarization takataka kuvaka nyika muchiti haistongonosangana nevanhu vezanu PF chete kana kuti vanhu vano wirana ne atingati mapolicies yezanu PF chete hapana zvadei chiita isi totoziva kuti vamunangagwa panguva pfupfupi yapfuura yapo marale yavo vaitaura kuti iko kumakanzuru kwakawina vane CCC kana kuti kume kumadaraunda akawina vane CCC hapana chinofamba nekuti zvinhu zvese zvichangozoya kucentral government inotungamira munangagwa saka tikana chinzwa mashoko yaya achifuona munangagwa kuti vane chinangwa choda kudistroya kana makanzuru chaya chayo zvinhu zvekuti hazvisi shamisi kana vachizoya kunoku vachingozungosangana nevanhu vavo bhikozi chinangwa chaicho icho chokuda kubatanidza vana vezimbabwe kuti vavake nyika yavo vaise mabhizinesiwo kana kuti vawane mukana kunyika kwavo hakuna zvinongove izvozvo zvazanu PF chete
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakarerekera kubato rinopikisa RCCC vaKennedy Masie vange vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 Musangano we best diplomats uyo unoitwa panguva imwe chete inoitwa musangano we United Nations General Assembly sebandiko re United Nations rinotarisisa nyaya dzevechidiki uri kuperawo nhasi kuDubai kuUAE musangano uyu unokoka vanoshanda nevechidiki nyanzvi dzezvemagariro akanaka evanhu uye vamiririri vehurumende Mumwe akasarudzwa kupinda musangano uyu gore rino inyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano repeace hub muzvare Irene Hungwe ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvemusangano uyu
Best diplomats iyi tingati it's an extension of the United Nations kana kuti nderumwe ruoko re United Nations asi rwakanangana nevana vechidiki so it's a platform yekuguruma ma young leaders kana kuti ava ne potential yekuzova vatungamiri mune ramangwana uyezve it's a platform yekudiscussa ma issues anabva kutaura iyaye anobva mudonzo re United Nations ndaifanirawo kunge ndiri kumusangano iwoyu uri kutoitwa kuDubai wakatanga musi 22 kusvika musi 25 September 2023.
Ndatoti muriko kaini kuDubai kwacho ndatokutsvaga ipandanzwa kuti musangano uya watanga. Hurumende haina zvirongwa here zvinobatsiridza mumisangano yakadai.
Ese zvanambotaura kuti musangano we best diplomats upon invitation you are supposed to sponsor yourself kuti uno attend. I think the assumption is iwewe since uri kuno representa nyika yako, hurumende yako inofanira kukubatsira. Kuti uende because hausi kuenda kungono wana ruzivo runobatsira iwewe chete uri kunowana information uri kunodzidza zvinhu zvinouya zvinokwanisa kubatsira nyika yose nyika yako yose because these are global problems these are issues zvinobata pasi rese asi tinenge tichishuvirawo kuti sevatinombonzwawo kuti kune vaimbi vabatsirwa kune vaimbi wakune zimwe nyika wakokuwa kuzwe imbate chishuwira kuti vanawe munyika ino kana pane kumanda kuenda kuno ruzuru nubatsira nyika vange wachiwana uru batsiru.
Tiri kunzwa kuti kune mumwezve musangano wemhando iyoyi uchaitwa kuno kunuyo kuwakamira wose iyoyo.
Wongu kuno zvakare musangano wakadai webasic diplomats uriko kuNew York kutanga kwegore ra 2024 ende ndiri kutarisirwa kuti ndinge ndichino atenda futi musangano uyoyu. Regai ndipamidzire futi ndichiti misangano iyi yakanyanya kukosha zvikuru sei kuti munhu aende ari pasi pehurumende yake kana kuti a relevant ministry kuitira kuti paanodzoka akwanise kuwana a national platform to address these issues.
Saka gadziriro dzacho dzave papi pari zvino?
Maita henyu. Pari zvino pane conference yoku America iriko kutanga kwegore rinouya hapana chati chavapo in terms of visas, in terms of accommodation, in terms of air ticket, hapana chati chavapo. Kune vatakambonochema kwavari vakati havana budget izvozvo, saka there's no way, there's no need kuramba tichidzokera kwavari. Asi pe tichishuvira kuti data wana vatibatsira kuti tiende nokuti tikwanisewo kunodzidza kuti vamwe vari kuzvigona sei. Like ipapa patine issue yama drugs ari kuaffecta the lives of young people and affecting development. Tinenyaya yemental health, tinenyaya masuicides, all these issues. You need to network, you need to learn kuti vamwe vari kuzvigona sei.
Ko vangade kubatsirawo pamwe vehurumende vakateerera kana vanhuwo zvavo vangadewo kubatsira vanokubatai kupi?
Maita basa, regai nditi I would appreciate it tikawana rubatsiro kubva kuhurumende, tikawana rubatsiro kubva kuma individuals, tikawana rubatsiro kubva kuma companies kana ma organizations, nekuti nyaya dzinokurukurwa kudzinotibatsira senyika, dzinotibatsira mukubatsiridza ukoko tiri kupromota kuraise awareness pama problems atiri kusangana nawo. Saka vanongada kuziva zvizere vanogona kundibata pa number pa runare rwangu 0778706518 kana kusenda email peacewungo@gmail.com ma small letters essay. Maita basi.
Avo vange vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzare Irene Vungwe vari parunare kuHarare neStudio 7. Vanongorora nezvematongerwo enyika vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvose zviri kunyonyotwa nemapato anopikisa akaita seCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro akaburitswa naana SADC, vana African Union neCommonwealth nemamwe anongorora sarudzo. Vamwe vanotiwo izvi ndizvo zvakapa sangano reEuropean Union kuti rimbomisa rubatsiro rwemari yaipiwa sangano reZEC kuti ibatsirikane mukufambiswa kwesarudzo munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana.
Maita henyu vazininga, izvi zvatiri kuona zvaitwa neEuropean Union zvekuti yakubvumira kupa mari Zimbabwe Electoral Commission zvinotoratidza pachena kuti pasi rese harina kumbofara nemaitirwo akaitwa sarudzo muno muZimbabwe kubva kune SADC, kubva kuEuropean Union, vana COMESA, vana African Union nana Commonwealth, vese vakaburitsa mashoko ekuti ekutsoropodza kuti sarudzo dzanga dzisina kuitwa yatingati free, fair and credible.
Ko ivo veZimbabwe Electoral Commission veZEC ava vanenge vasinawo homwe here yavo inonzi ihomwe yeZEC yekufambisa basa resarudzo idzodzi munyika?
Saka danho razotorwa neEuropean Union rino ratorakidzwa chimwe zvechinhu chekuti ZEC pachayo yanga ichitoriritirwa nenyika dzekunze. Munonzwa hurumende yedu ichingopopota zuva nezuva kuti vematongerwo enyika vanopikisa, vemapato anopikisa, vanoshanda nehurumende dzekunze, vanopuhwa mari nehurumende dzekunze, vachishandiswa nehurumende dzekunze, asi chokwadi ndechekuti iyo ZEC yacho nehurumende yemuno muZimbabwe inotorarama nemari dzekunze kwenyika.
Saka ivo veUNDP ava vanosungirwa here nezvimwe zvingavepo kuti vape mari yekufambisa sarudzo kuZimbabwe kana kutiwo kungobatsirawo zvavo kwavanenge vachingoita?
UNDP gore negore inotobatsira ZEC nemari yekubatsira zvirongwa zvayo, zvingave zvekudzidzisa vanhu, zvingave zvekuita sarudzo idzodzo, mari iyoyo inobva kuUnited Nations Development Program. United Nations pachayo inenge ichiwana mari idzodzo kunyika dzakasiyana-siyana dzinova nhengo dzeUnited Nations vanosanganisira vala European Union. Zvino danho iri ratorwa neEuropean Union rinotoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakuti hurumende yemuno muZimbabwe haisi kutombopa ZEC mari yakakwana inokwana kuti iite sarudzo.
Saka Zimbabwe inochizodini nemamiriro azvinenge zvaita kana pasina mari dzavanopiwa kudai?
Zvino nekumiswa kwaitwa mari neEuropean Union kwakutoreva kuti zvatoomera Zimbabwe. Hakuna kumwe kwaichaona mari. Hurumende yeZimbabwe yaitemba neEuropean Union vanoswera vachitsoropodza zuva nezuva siku nesikati kuti vakatitemera zvirango zveupfumi, asi varivo vari kutopa ZEC mari yekuti ishande. Asi toona kuti ZEC yacho nehurumende yeZimbabwe vari kuita sarudzo mbodza muno muZimbabwe. Saka zvakutoda kuti ZEC ngaichigadzirisa mba mayo, hurumende yeZimbabwe ngaichigadzirisa mba mayo kana ichiri kuda kuti zvosarudzo dzemuno dzirambe dzichiwana rubatsiro. Maita.
Avo vange vari vanongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Bofana vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tatimbotarisai zviri mune mamwe mapepanhau anhasi. Mupepanhau reHerald mune nyaya inotaura nezvebvunzo dzekupera kwegore dzevana vegrade 7 idzo dziri kutanga nhasi nyika yese. Rinoti sachigaro webhodhi reZimsec muzvinafundo Edi Mwenje vanoti gadziriro dzakafamba zvakanaka uye zvikoro zvese zvakawana mapepa ebvunzo idzi nenguva. Bepanhau reChronicle rine nyaya inoti kwaita dambudziko guru remakonzo nembeva kuguta reBulawayo. Vanogara mukati medhorobha mumiturikidzwa kana kuti maflats vari kuti vari kuparadzirwa midziyo nembatya nemakonzo nembeva, izvo zvavanoti zvanyanya kuwanda nekuda kwekusaraswa kwemarara nekucheneswa kwenharaunda. Bepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mambo Timothy munorowazve muusha vekuchimanimani vabvisa mutongo wavakambenge vapa dzimwe nhengo dzebato reCCC mushure mekuvabata nemhosva yekuramba kuteerera sabhuku wavo kuti vavhotere bato reZANU-PF musarudzo dzakaitwa gore rino. Yave nguva yenyu vateereri iko zvino yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Studio 7 nevashamarari makadi yenyu mamuka sei. Ndinoda kudavira Reverend. Reverend avatauri kuti izvoni muZimbabwe munoda nhaurirano nevana vemuZimbabwe. Hapana anongouya pasina kutanga pataurirwana nevaridzi venyika. Hazvisi izvozvo Reverend. Imbotoitai zvebhaibheri mubude muchechi. Nditi kana muri vanhu vamwari vanokamira panzvimbo vanotaura chokwadi, kungotaurai kuti vamunangagwa makabira sarudzo. Vamunangagwa vari kuUnited Nations kumusangano kwavari kuudza sadhakudhanzi sarudzo dzakaitwa zvakajeka. Chinonzi kujeka kwesarudzo vanochidziva vamunangagwa. Chinonzi kujeka kwesarudzo Job Scalari mujere. Chinonzi kujeka kwesarudzo mumeya achisungwa mutaundi. Chinonzi kujeka kwesarudzo makanzera achisungwa. Chinonzi kujeka kwesarudzo masadza anga akazara achiisa mabhodhi achiti vanhu voterai pamatongo. Ndo kujeka kusarudzo kwavari kutaura vanhu vaizvindikitwa vachirohwa vachiitwa sei. Vanhu mutinyari, imi vanhu vechechi inini, we know kuti muri mapastors for ED. Nyarai Reverend.
Zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinotishungurudza zvikuru munyika ino yeZimbabwe. Nokuti hapasina rugare muno muZimbabwe. Mapurisa amuka chibhembenene. Mapurisa ari kuvhima members SCC usiku nesikati. Tichitarira iyo ZANU-PF ndiyo inomhanya kupindurira mapurisa kuvhi neve SCC. Sei takungoshungurudza, takungosungwa
ivo vezano pia vyo vano manya kupindura pachi vano zitire izozo do vano vano tuma mapurisa do vano vano shangani mapurisa jino tenda kaba zeke zunzavo jino tenda
Mzimbabwe mapato maviri atongo zirwa izanu PF netriko sechet. Mamwesa ayo zvimasakatire zvezanisho. Takutokuzivai zvamakatoshotera zvinaimai.
Ya, maskarase pa studio 7, maskarase. Ndakaida kukomenda omerera nenyaya iri kutaura neSadek kuti ida kugara pasi taura merera neZimbabwe. Ya, chini chakakosha zvikuru kwazvo asi handioni chichinyanya kutibatsira nekukurumidza. Chinhu chaigona kutibatsira isusu savana veZimbabwe. Dai matare edu emuno munyika asina kupindwa napongwe, ndoaikwanisa kutinunura nekuti ainge achizomira samutongi gava pakati pedu isusu nehurumende. Zvino matare edu isusu akapindwa napongwe, haatongi nyaya achitarisa nyaya, anotonga nyaya maringe nekutumwa kwavanenge vaita. Sadhaki ngaitaure zvayo, zvinobatsirawo kuti zvanopefiziwe kuti pasi rino riri kuona zvairi kuita. Of course maleaders mamwe ari musadhaki imomo zvinonetsa kuti ataure zvanopefu chokwadi nekuti kuti ivo vave vari pazvinzvimbo zvavari zvezvo papavo vakatowana maskills yekubira maelection kubva kuzanupiyefu. Ndosaka muchiona vamwe vachimirana vana Ramaphosa vana naMozambika inyaya yekuti inovabatsirawo kuti varegewo maelection. Saka ngaitaure sadhaki tionewo kuti ichabudisawo zvokuchii panyaya iyi.
Mangwanani akanaka pano pastudio 7. Pane vese vakateerera vanoziva ndinoda kubatsirwa wa ndinyatsoziva kuti zvakamira sei and zvinobetserei kuti minista unofanira kuita minista uri MP kana usiri MP haukwanisi kuita minista kunze kune vashoma vanosadzwa naPresident. Sei zvinobetserei kuti uve minista uri MP? Mundibatsirewo baba, because ndinoona kuti mabasa mairi pamunhu mumwe chete. Minista anomirira Zimbabwe sezvo, MP anomirira dunhu rake. Ende hazvifanira kuita zvinhu zvekuti ini kana ndichoda kuona MP wangu zviite zvinhu zvinonetsa kusvika pano kuona MP kana then minista kuti uone minista panonetsa. Handinyatsozvinzwisisa kuti why constitution yedu yakataura izvozvo kuti munhu anofanira kuita minista ari MP. Mundibatsirei papo, because tikatoona tatobhirija mutemo welabor wekuti munhu anoita mabasa mairi ari munhu wake. Apo munhu iyeye ari kupiwa mota dzeumembe wepalamend, apo munhu iyeye ari kupiwa mota dzekuuminista, munhu iyeye ari kupiwa sarari yemembe wepalamend, munhu iyeye ari kupiwa sarari yekuuminista.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratinotema takarerekera. Tokukurudzirai kuti mumashoko enyu musaisa mazwi okutuka. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +12024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira wekuZimbabwe anoimba musambo wehip hop Tamimoyo nezuru akafadza vanhu muno muAmerica kudunhu reAtlanta, Georgia, uko kwaakakokwa nameya wedunhu iri kuzoridza pamutambo wekucherechedza tsika nemagariro weElevate. Mutambo uyu unoitwa kamwe chete gore rega rega kwakare kuAtlanta. Studio 7 yabata Tamimoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvechirongwa ichi.
Tawiyo ku Elevate Art Festival is this complex Peachtree Center where we're celebrating 50 years of hip hop and poetry and spoken word. together with NATO representing not only Zimbabwe but Africa as a whole, and pretty excited to FARA. It's such a great initiative. We are Tisangana Umiwangwe, Vanuimba, my different genres, specifically hip hop, to celebrate the movement of hip hop as a culture, as a genre, as a people, Kuno Kuatnanda, so.
Se chizvarwa cheZimbabwe muchisimudza mureza wenyika kudai kunyika dzikure sekunoku, muri kuona muchiendesa music yenyu palevel ripi kubva iko zvinei?
Izvizvi sezvamataura, the aim is just to keep pushing level. And that's how we would deliver it, but just to keep pushing forward. Just to be here in Atlanta to celebrate 50 years of hip hop as a Zimbabwean. That's why I live with a country and the Nilanda Yumbura before, which is exciting. Means any growth is going to be which is exciting. And, I look forward to more. I didn't put out of the level to be a baby.
Nziyo dzamuri kupisa nadzo mazuva ano ndedzipi?
Ndini nzeyangu inonzi 100 kwandiri. It's also a subgenre. It's a drill track. It's a subgenre of hip hop. Ini nditoimba sonye mangwana. So zvava zvaitiko kuti panguva ino yatirikuya celebration ye hip hop zvakada kupisa also nyanzvi inonzi 100 kwandiri. So, Ili online, ili on YouTube, ili on my Apple Store, Spotify. Please stream it. Make sure you know the lyrics. One day to sing and I'm with a sing along, but treasures in your Chiquita. Very soon also releasing the new project, and I'm excited about that. But Shai's Gizzi and Taylor is not the handheld one. Yeah.
Ndoda kupedzisira ndichibvunzawo kuti muchitarisa kusimukira kuri kuita musambo wehip hop kuZimbabwe nezvamunosanganawo nazvo kunoku, muri kuona iri genre iri kusimukira zvakadii?
Hip hop is the future. Hip hop is the now, especially kuZimbabwe. We found a way yekuti titaure nyaya dzedu, tell stories through so many different genres including hip hop. You find vechidiki vanoresonata nehip hop zvikuru, so I feel like it's growing. It's become very popular kumba, and this is just the beginning of a new wave, a new movement that speaks to young people.
Mange muchinzwa kambo katsva kanonzi 100 kwandiri katami moyo watange tichikurukura naye ari kuAtlanta kwakakokwa kumutambo uri kuitwa nameya wedunhu reAtlanta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuNew York kudzoka kumusha kubva kumusangano weUnited Nations General Assembly weUNGA 78. Asi vebato rinopikisa reTPC vanoti hapana chinobuda kuseri kwemisangano yakaitwa navaMnangagwa kuNew York. Muimbi wekuZimbabwe Tamimoyo akakokwa kuzoridza kumutambo weElevate unoitwa nameya wedunhu reAtlanta muno muAmerica gore regarega. Tabata shika kuma gumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare maneru anasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@studio7voanews.com. unokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka enye mufaro ndini Ivan Zininga ndokusiyai mwina Chris Gande achikupai nhau dzeisindevele.
Kwa kuhisika tisenda baku vii.